Chandisina kunatso kufara nacho, ndikatakana chandisina kunatso kufara nacho, ndeche kudavira kwakaita dhora rezimbabwe kubudget yakaitwa naminista, nokuti kudavira kwarakaita ikoko rakabva ratodonha kwatiri isu vanoita zvemabhizinesi, tinobva taona kuti minduro yapiwa nemari yenyika ichidonha pamusoro pokuti ikwire uremu hwayo, zvinoratidza kuti bhajeti iyi haina kunatsokumira zvakanaka. So ndo pasina kunatsondifadza ipapo. Chitarisawo zvimwe, kwakaiswawo mari kueducation yakati wandei. Kwazvino zvakatinakei izvozvo sokunzwawo kwedu kuti kueducation kumaticha gore rinouya kuchazohaiwavo, kuchazotorwawo maticha 5,000 nyangwe ari mashoma awo, zvingava zvakatinakei. Asi ruzhinji rwezimbabwe handioni sokuti rune chitarisiro chokuti upenyu huchanaka, kana takatarisa isu kuti zvinhu zvichadzaka here kumitengo uku, kana kuti mabasa acho akangonzi mabasa achavapo ari mangani. Nokuti zvakaitwa naminista zvokuti makambani achahaya achapuwa mari yakati, mari yacho yaanopuwa kuiverenga kwatakaiita ifinongova $25 pamunhu oga oga wavarenge vahaya. Asi mamiriro azvinoita apa ndokuti chii, kuti iro business rikwanise kuhaya munhu zvinenge zvichitova nokuti bhizinesi racho ravawana vanhu vanotenga. Saka ndiona sekuti zvakati cheyamei papapa, kuti vanhu vanogotenga vanowanikwepi kuti mabhizinesi acho azokwanisa kuhaya vanhu kumabasa ikoko. Saka handioni kushanda kwazvenhu munhuwo zvake wokuzimbabwe handioni kuti ungava netarisiro yekuti upenyu huchanaka nokuda kwebhajeti yaitwa iyi.
Mataura kuti kudayira kwakaita dhora rezimbabwe zvichitevera kuburiswa kuparurwa kwakaitwa bhajeti kuna kukufadzai. Chii chakaita kuti dhora rezimbabwe ridonhe pakataurwa bhajeti regore rinouya?
Chine chakanyanya kuita kuti ridonhe ndechokuti bhajeti yakaitwa naminista haina chivimbo chokuti ichavandudza ufumi hwezimbabwe. Saka dhora rinobva radavira nokusasimba robva radonha. Kudonha kunoita dhora ikoko kunoita kuti zvinhu zvomuzvitoro zvose umu zvikwirevo, nokuti zvinoteerawo kudi kudonha kune kwaita mari yenyika. Saka hapana chivimbo, asingati makonsuma ayaya ndo vatengi vaya vaikonsuma confidence iyai. Chivimbo china vanhu vomuzimbabwe kuti bhajeti iyi ichawedzerawo upenyu hwedu isu magariro edu chakashayikwa nebhajeti iyoyi. Mari iriko inotaurwa kueducation kuchaenda mari yakati, kwakati kuchaenda mari yakati, yaiswa yakati kumabasa. Asi minista havana kutaura mabasa mangani avari kutarisira kuti achabvako achagadzirwa namakambani aya. Saka zvinhu zvinoita kuti isu vanoongorora nezvemabhizinesi tione kuti marika yenyika ndo inoitirwa bhizinesi iyoyo. Zvino kana yakudonha uremu hwayo ichidavira kubhajeti, zvinoreva kuti bhajeti iyi haina kumira zvakanaka. Tinoona kuti ivo minista vakapawo kwai duty free yezvinhu zvakaita samawaini. Waini chaiyo ingavandudza upenyu hwemunhu womuzimbabwe nenzira ipi? Zvinhu chaizvoizvo zvinodiwa navemabhizinesi kuti vakwanise kugadzira zvinhu nokutendesera zvinhu hazvina kunge zvaiswa kuti zviite duty free. Vakabva vatoenda zvavo kuwaini, kudai ivo ndivo vanokwanisa kuitenga waini yacho. Munhu womuzimbabwe haina zvaingamubatsira waini iyoyo.
Mataura zvekare pamusoro pekuti hurumende yakati vemabhizimisi nevamaindastri vanogona kuvapa mari zvichienderana nevanhu vavanenge vapinza basa. Munoona sekuti ichi chirongwa chino musoro here?
Ichi chirongwa chisina musoro kuti titaurirane chokwadi tibudirana pachena. Nokuti kuti munhu iye webhizinesi weindastri akwanise kupa munhu basa zvinenge zvichienderana nokuti kuna vanhu vari kuda here zvinhu zvaari kutengesa izvozvo. Saka tikatarisa ruzhinji rwavanhu vemuzimbabwe hakuna mari yokuti rwuinde kumabhizinesi iwayo, rwuinde kumaindastri iwayo kuti vandotenga. Kana vatenga wamabhizinesi akoti ndaakuda vanhu vakawana vanondishandira. Saka zvakati zveyame minista vaifanira kungevo vakaita iya inonzi yokustimulata economy, vachibvira kuvanhu vacho vanotenga, vangava vanovawedzera mari. Ndinoona kuti vakati ivo vachazo charge wa tax mabonus achange akamira sei mari yakaita yakamira sei asi zviri kuitika ndezvekuti mari dzodzo dzavanoti dzakawedzerwa kumabonus asati achabatwa tax nepay asati achabatwa tax dzinotogara dzatotorwa kare nokupera kuri kuita zvinhu izvozvi kubva musi wakatodonha dhora rezimbabwe iwo zvinhu zvine zvakatokwira zvaakutotora mari iyaya mabhonasi mari iya isati ichatekisiwa iyai ichatekisiwa iyai isati ichabhadhara mitero iyai ivo vanhu vacho vasati vatopuwa mari iyoyo saka bhizinesi mabhizinesi haazombokwani kuhaya vanhu kutora vanhu kureta mabasa nokuti kune kusina vanhu vanenge vane mari yokunotenga zvinhu zvavo izvozvo saka zvinhu zvisina musoro izvi kuti tinatsokuzviongorora ndiona sokuti minista vari kushandisa uzivo hwavo hwomabhuku kwete hwokuona chaiko chaiko kuti on the ground pavanhu vari kutambura chii
tava nemakore maviri kozvino tichinzwa nyaya yekuti Zimbabwe is open for business tava nemakore maviri tichiona mutungamiriri wenyika vachienda kunyika dzakasiyana siyana vachinosiyana madhiri zvamabhizimisi imi kana makatarisa pane mutsauko here wataona kwamakore maviri awa ekuti zvinhu zviri kuita nani munyaya dzemabhizimisi kana takatarisa madhiri anonzi asainiwa nokufamba kunoita mutungamiriri wenyika vachinotsvaka vanogona kuinvesta muzimbabwe
handioni chati chanyanyo kuchinja pa vanogona havo kufamba vachiinda ikoko vachinotaridza vanhu kuti zimbabwe yamira yakati yakati asi vanhu vacho vane mari pavanozouya kuzimbabwe sokuuya kwatakanzwa naambasada wekuamerica achiti 4,500 yavanhu vamabhizinesi vakabva kuamerica vachiuya kuzimbabwe kuzoongorora kuti ko hurumende zvayati zimbabwe is open for business ndizvo here pavanondopinda muzimbabwe kudai vanondoona kuti zviya zviri kutaurwa zimbabwe is open for business aiwa handizvo kune corruption yakanyanyisa muzimbabwe.